Caution Java Records.
Zimba Zamabwe Yaganga ya budwa bobo Ratunga nguwa ya gariba Ndogu muka shumba chichowa Wanu wakaiti garu Ndiyo ya gati ya toke Zimbabwe Ya vakujiga ice cream Takaona niru yellow Vipi Waunganidza wanhu wese wemachinja Vezanu pie Wese wakamacha wakananga pa state house Wajimba awo wachite
Tilikuamba na iti tilikunakilwa
Hoyo
Tilikuamba nelambu tilikunakilwa
Da Moses we mubaibheri idi ishuga idi vakasarudzwana mwari tarisa zvavari kuita kumarodzi zvavari kuisa kumadhamu vanoda future vanoda mayuti iko zvino vari kuti say no to drugs ma drugs aya norohwa nemufana nebroom musoro ndiri kurota tichihwina tichatanga kungoimba kuti
Kazi, Kuana, Chembere, Sekuru, Madzikoma, Nivaningina, Vachurua Mururu, Nemrizo, 2023.